Nau dze Studio 7 muchidimbu zim minute dzichibva kumuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Ini ndini Jonga Kandemiri nichitoye zvine zviri munau dzedu dzanhasi na 7 pm. Kuvhota kwevari muchipurisa muchiuto vasori pamwe nevashandi vezek vachange vachishanda musi uchaitwa sarudzo kunopinda muzuva repiri nhasi uko bato reMDCT richienda kumatare edzimhosva richida kumisa chirongwa ichi. Kushungurudzana mune zvematongerwo enyika kunonzi kuri kuitika mudunhu reGokwe kuMidlands North apo mapato achapinda musarudzo ari kutsvaga rutsigiro. Kutanga nhasi pano paStudio 7 tichange tichikupai hurukuro dzatiri kuita nevachakwikwidza musarudzo kubva kuvatungamiri vemapato pamwe nevari kuda kuita nhengo dzeparamende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzamuchapiwa neni Jonga Kandemiri naBlessing Zulu. Musakanganwa wechirongwa cheLive Talk na 8:30 pm apo tichakurukura nezvekuvhota kwevari muchiuto chipurisa pamwe nevashandi vezek kana kuti special voting. Chirongwa ichi chafambiswa zviri kukugutsai here?